kumupilo kumira kuita zvino pari zvino masikati anhasi strike yemachiremba yatanga na 8 o'clock makuseni sezvo vakapa hurumende nevamwe vese vari pakati kubva kumaodhi ari muchipatara kusvika kuna permanent secretary munyori mukuru uri mubazi zveutano takavazivisa kuti tichaenda pastrike kutanga musi wa 27 October kutanga na 8 AM. Madokta ese aabva atevedzera izvozvo sekutaura kwatakaita isu seZimbabwe Hospital Doctors Association.
Asika hurumende iri kuti kuratidzira kwenyu uko hakusi pamutemo?
Kuratidzira kwetu tiri kuti kuri pamutemo, nokuti zviri pamutemo mutsva wemuZimbabwe constitution yedu iripo iri kushanda pari zvino inoti vanhu vanoda kuratidzira vanofanira kupa hurumende vhiki mbiri dzinova 14 days. Nyaya dzavo kana hurumende ikasa responda after 14 days then tinotenderwa nepamutemo kuenda pakuratidzira kwatiri kuita uko zvinova zviri musection 65 ye labor law subsection 1, 2, 3 zvinova zviri pamutemo chaizvo.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa vari kutyisidzirwa, zvii zviri kuitika?
Zviri kuitika ndezvekuti pane vamwe vari kufona hatingazivi kuti ndevapi, havasi kutaura mazita avo, asi vari kufonera vakuru vari kutungamirira Zimbabwe Hospital Doctors Association vachivatretena nezvinhu zvokuti hamuzivi zvichaitika, maconsequences achichaitika, zvichauya pamberi after strike hamuzvizivi, saka muri vanani kutanga kuita strike. You are now revolting against the government. Istikati hatisi kurwa nemunhu, hatisi kurwa nenyika, asi tiri kumirira kodzero dzemachiremba